paivapo mukomano munukuna zvino vakati mwemusi mukomano munukuna ndokukakavadzana ng'ombe kuya ndokugwa hangu avachagwa hangu avachashirishidana hanguma ndokuroga paya acharoga 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 mukoma ndokutiza munukuna ndokuenda ndokutina ng'ombe ina mumusha zvino vakati vasvika mumusha vakazoona mukoma akasvika vasvika vaitera.